manera kana kamuri ya Zimbabwe ino studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ewetulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manheru anhasi kuri musi wechishanu ndira 21, 2022. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel To, ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoizviri muchirongwa chedu chanhasi. Bato reMDCT rinotsemuka pamberi pesarudzo dziri kuda kuitwa muna kurume.
Kuona kuti zvinhu zvese zviri kuitwa murunyararo, zvinhu zvese zviri kuitwa nenzira dzinotarisirwa nevanhu, kuyengo uchitarisa zviso zvavanhu vari kuvhota, zvinotaridza kuti vanhu vari kuvhota vakasununguka, hapana kuchingidzirwa. Sezvagara zvichingoitika musangano weZANU-PF, musangano weZANU-PF, musangano wegutsa ruzhinji, musangano unoita zvinhu zvavo murunyararo.
ZANU-PF inopeta sarudzo dzayo dzekutsvaga vachamirira bato iri musarudzo dzichaitwa muna kurume. Zvikwata zvenhabvu yepamusoro munyika zvopinda pamaketi yekutsvaga vamwe vatambi vatsva vezvikwata izvi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Muzvare Tokozani Kupe, avo vanga vari mutevedzeri womutungamiri weMDCT vaDouglas Monzora vazivisa nhasi kuti bato ravo ratsemuka nepakati vachipomera vaMonzora mhosva yekutyora bumbiro remitemo yebato iri. Mutori wedu wenhau Frank Chikore anotipa nyaya inotevera.
Muzvare Kupe, avo vakambomiswa basa navaMonzora kuti vaferefetwe pamhosva dzavari kupomerwa, vaudza vatori venhau paMuzilikas Home muguta reBulawayo kuti ndivo vave mutungamiriri webato rinopikisa muparamende sezvo vaMonzora vakazvidzinga voga mubato mushure mekunyorera kwavakaita komisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission vachiti sebato vachapinda musarudzo dzemabi elections vachishandisa zita rekuti MDC Alliance iro riri kushandiswa navaNelson Chamisa.
Monzora aumba umwe mubatanidzwa mucha nevanhu vakaita sabisiya Matirenga wePDP iyo yaive muPeople's Rainbow Coalition yavaitungamirirwa nevaimbo vamutevedzeri wemutungamiriri wenyika amai Joyce Mujuru naShupikai Mandaza weMDCN ane chinzvimbo chisingazivikanwe pamwe nevamwe. Iri ibato idzva rakasiyana neredu. Pamusoro peizvi Monzora akatozivisa ZEC kuti achapinda musarudzo dziri kuuya dzemabi elections achishandisa zita rekuti MDC Alliance. Nekuita uku Monzora akazvidzinga ega mumusangano nokuti bumbiro redu rinoti kana munhu akatsigira rimwe bato risiri MDCT munhu anenge atozvidzinga ega pasina mibvunzo.
A political party other than the MDCT. Termination of membership in these circumstances is automatic.
Muzvare Kupe, vatiwo vaMonzora vasi kutevedzera bumbiro remitemo kubva pakati kwaCongress yeChimbi Chimbi yekutsvaga munhu anotsiva vaimbo vemutungamiri webato iri mushakabhuva Morgan Tsvangirai. Muzvare Kupe, vati Congress iyi yakaitwa paishandiswa mhirizhonga uye yakanga ine vanhu vashomanana kudarika zvinotarisirwa mubumbiro ravo remitemo, saka nokudaro havacherechedzi kusarudzwa kwavaMonzora. Vatiwo Congress yeMDCT iyo iri kutarisirwa kuitwa musi wakurume 5 gore rino iri kurongwa zviri kunze kwemutemo vachiti vanhu vakawanda vari kubviswa muzvigaro zvavo navaMonzora. Vatiwo vaMonzora havasi kutevedzera zviri mubumbiro remitemo pakuumba makomiti ebato ravo pamberi pecongress iyi sezvinodiwa nebumbiro remitemo yebato ravo. Muzvare Kupe, vatiwo izvi zvave kureva kuti pave nemaMDCT maviri.
Tinozivisa zviri pamutemo kuti bato removement for democratic change Tsvangirai rakatsemuka uye kwava nemaMDCT maviri, rimwe racho richange richitungamirirwa neni wenyu Dr. Tokozani Kupe, avo vanova zvakare mukuru webato rinopikisa muparamende.
Dr. Tokozani Kupe, who is also leader of the opposition in the National Assembly.
Asimtaro MDCT va witness Dube vati zvataurwa namuzvare Kupe ndezve mugodzi Matsuro sezvo muzvare Kupe vakambomiswa basa.
Vangotaura fungwa dzavo senhengo yebato. Zvinobvumidzwa kuti utaure fungwa dzako asi chatisingatenderi ndezvekuti zvizobuda sekuti position kana chimiro chemunhu wese. Pa constitution yedu hapana pekuti nhengo inosimuka ichitaura kuti kwane split. Saka ameno kuti vakamira pai vachitaura izvozvo vanozvitivo vari kutevedzera zveconstitution asi hapana pamasimba avo semutevedzeri womutungamiriri webato pavanobvumidzwa kutaura mashoko iwawo. Isusu tinongoona kuti munhu agara akusada zvake zvese zvine zvokuita neMTCT vanga vambomiswa basa nemutungamiriri webato vamonzora zvichiburikidza neresolution yangaitwa nestanding committee neNational Council.
Vadhuve vati kubva pakaitwa Congress yavo yechimbi chimbi muna zvita 2020 muzvare Kupe havana kumbobvira vashandira bato uye danho ravatora raratidza kuti havachadi zvemusangano wavo saka nokudaro vazvidzinga vega mubato. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika varashiwiti mukundu vati hapana chinoshamisa pakutsemuka kwaita bato iri nepakati vachiti simba rehove riri mumvura kwete kumatare ayo akapa bato iri masimba zvichitevera mutongo weSupreme Court uyo wakati vaNelson Chamisa vakanga vasina kusadzwa zviri pachena kuti vatsive vatsvangirai.
Kunongoratidza kuti imba yanga yakavakirwa pajecha ende zvino mvura yauya yakukurwa. Vavira ava vakasangana kwete nekuti vaive nechavaida kuti chinyatsobuda pane zvematongerwo enyika muZimbabwe asi vakasangana nekuti pane zvavanga vavimbiswa zvaisanganisira kuwana mari dzinopiwa mapato anenge akwanisa kupinda muparamende zvinosanganisa kuwano midziyo sezvavese maofisi nezvimwe zvavakapora. Hapana urongwa chaihwo hwakange huripo kana kuti hwatingati hwakaburitswa navamonzora naamai Kupe hunoratidza kuti vane chinangwa chekupikisa bato reZANUPF.
Dzimwe nyanzvi dzezvematongerwo enyika dzatataura nadzo dzati zvataurwa namuzvare Kupe zvinogona kuita kuti vamonzora vadzingwe muparamende namuzvare Kupe asi dzimwewo nyanzvi dzati izvi zvinogona kunetsa sezvo tsamba dzekudzinga vanhu vari muparamende dzichinyorwa nemunyori mukuru webato iri amai Paulina Mpariwa avo vanonzi vari kutsigira vamonzora. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Frank Chikowore.
ZANUPF yaita sarudzo dzayo nhasi dzekutsvaga vanhu vachamirira bato iri musarudzo dzemakanzura pamwe nenhengo dzeparamende dzichaitwa muna kurume. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Kororo yataita yaratidza kuti vanhu vakawanda vabuda zvine musinde munzvimbo dzakaita seAirport, Mufakose nedzimwe. Kuvhota kwanonoka kutanga mune dzimwe nzvimbo uyewo kune dzimwe nzvimbo dzakaita seChinoi Primary. Pamboita mhirizhonga mushure mokunge vanhu vatadza kuwirirana negwaro revavhoti range richishandiswa. Vachitaura mushure mokuvhota parutendo hall kumufakose amai Maria Sikamono Matibiri avo vari kukwikwidza pachinzvimbo chakanzura weward 35 vati sarudzo dzafamba zvakanaka uye vanotarisira kukunda.
Tatanga kuvhota nafast 15 kuvhota kwatukuita tikuvhota SDT basic rakazara paE1 Mufakose 1B riri kuseri kuMufakose 1A. Hapana hapo hohoho iripo tikuona kunge zvikufamba hangu zvakanaka so far so good.
Vachitaura mushure mekutenderera nzvimbo dzekuvhotera dzakawanda muHarare imwe nengo muchikamu chevechidiki muZANUPF vaPeter Matangi vaudza Studio 7 kuti sarudzo dzafamba zvakanaka.
Tirikuona kuti zvinhu zvese zviri kuitwa muRunyararo, zvinhu zvese zviri kuitwa nenzira dzinotarisirwa nevanhu. Kunyange uchitarisa zviso zvavanhu vari kuvhota, zvinotaridza kuti vanhu vari kuvhota vakasununguka, hapana kuchingidzirwa. Sezvagara zvichingoitika musangano weZANUPF, kuti musangano weZANUPF, musangano wegutsa ruzhinji, musangano unoita zvinhu zvavo muRunyararo, saka tirikuona tiri kuno kuepoeta. Vanhu vari kuuya neuwandu hwavo hwese vabuda mudzimba zvokuti tirikuita kunge sarudzo dzegeneral election.
Izvi zvatsinirwa navaOliver Mandipaka avo vange vachitungamira kuvhota kwange kuchiitwa kuAirport.
Pari zvino vakwanisa kuchitumira vanababa nanamai vakomana nevasikana vari kunovhota. kutesa kwa police na ime election material na kushandiswa zhala kuma police standards saka kufuota kwa tanga mwarari so far zikufamba shakataka kwa police standards
Ulawayo muta uriweza anu PF mudunu iri va achichiponda vati saruzo za famba zvakanaka uye vanoti vachakunda nevachakundwa vanofanira kushanda vese kuti bato rikunde musarudzo dzakurume
today primary elections are going smoothly they've been conducted in a calm and disciplined atmosphere that is characteristic with ZANU-PF as a whole as well as ZANU-PF Buluya province a primary election is basically an internal process which is merely carried out as and when necessary there are no winners or losers the only outcome is as strong as ZANU-PF
Sarudzo dzatanga zvakanaka mubato retere ZANU-PF kusanganisira muvulawayo. Idzi sarudzo dzinoita mubato uye hapana munhu anonza kundwa. Musarudzo idzi chinosimbisa musangano. Tinoziva kuti pane vamwe vasina kufara nhasi asi vazvibata uye tinovati. Vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vaGibson nyika dzino. Vaudza Studio 7 kuti kubuda kwaita vanhu vakawanda munongedzo wekuti bato rezanu-PF richakunda musarudzo dzakurume.
Uyu munongedzo chekutanga uri kuburitswa nemusangano wezanu-PF kuti vane simba rekukokera vanhu vazhinji kumusangano wavo. Zvechipiri kana tiri mumutambo wemaelections vanhu havakampeni kuti vajikiriwe vanokampena kuti vahwine. Saka uyu munongedzo wekuti March 26 musangano uchahwina zvekare. Sarudzo dza 2023 musangano uno.
Asi vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika vakazvimirira vaCedix Muradzikwa vanoti izvi zvagara zvichiitika asi bato richizokundwa parinokwikwidzwa nemamwe mapato.
Tinofanira kuti chinzwisiswe nevanhu veZimbabwe ndechekuti akasike kutanga vanhu vachibuda kuZANU-PF vachiita maelections avo angava maprimary elections kwavo. Vanobuda zvisingaiti asi hazvirevi kuti ndokukunda musarudzo kana makwikwi emaelections atakatasana nawo saka ndichadzokorodza kuti kubuda hazvina kutanga gore ra 2022 makore esa yavaisingobuda nohwando
pataenda pamhepo murongi wemisangano muZANU-PF Mike Bima vanga vavakiita musangano nevatori venhau wekuzivisa kuti sarudzo dzafamba sei munyika yese ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Manguja
Nimwe nhengo dzakabva kuPeople's Democratic Party dziri muMDC Alliance idzo dzakadzingwa muparamende neMDCT asi dzikanzi nedare reSupreme Court kudzinga kwadzo hakusi pamutemo dzinoti zvigaro zvadzo zviri kukwikwidzwa muna kurume Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera
Vachitaura neStudio 7 mumwe wavakadzingwa vaSettlement Chikwinya vaimirira mbizo vati magweza vakatodzokera kumatare mushure mekunge matunhu avanomirira adomwa kuti kuchange kuchiitwa sarudzo dzemabai elections
asi nyaya yedu takanga taipira zvekumatare kunoti High Court iudze vamunangagwa kuti maconstituencies aya amati mimi aende kuma by election anga awiniwa ku Supreme Court so judgment iyoyo hatisati taipiwa tinogona kuipiwa vhiki inouya
vachikwinya vatiwo nekuda kwekuti havana ruzivo kuti zvii zvichaitika nenyaya yavo vave mushishi rekugadzirawo maby elections vachiti uyu mukana zvekare wekuti vanhu vekumbizo varatidze simba ravo nekusarudza mutungamiriri wavanoda
nyaya iripo apa ndeyekuti hatisi kugwisana nanarukanda namai Matirenga nanamonzora ava vanongoshandiswa nezanu chatakuda apa ende chatafarira ndechekuti pane mukana wevanhu wekuti vachisarudza kuti takunda kumaby election ende vochiudza ZANU-PF kuti maMP akanga arikolewa navamonzora nanamai Matirenga vanhu vaakuratidza simba ravo rekudzosera nekuti simba rekurikola riri temporary simba rekuvhotera vanhu kuti vaende kuparliament riri permanent saka tinofara nemukana wokutinde kumaby election kuti vanhu vaone mukana wavo wekudzosera vatungamiriri vavo
vawilliam madzimure avo vakadzingwawo muparamende vaudzawo Studio 7 kuti zviri kuitika zvinoratidza kusashanda kwemitemo munyika vamadzimure vati vakamboedza kudzokera kudare renational assembly kakawanda vachidzingwa vakati yange iri tariro yavo yekuti mutauriri wenational assembly vajacob mudenda avo vakaverenga tsamba yekudzingwa kwavo vavanyorere zvakare kuti vava kukwanisa kudzoka.
Kana tiri nyika inotevedzera mutemo, tiri vanhu vari responsible, takahakurisa ndechekuti kusvika nhasi netakahonge vanhu vakatoudzwa kudzara kuti makosikovid aya ane varidzi vavo havana kumbobhuya vakadzingwa muparlamendi.
Vamadzimure vatiwo ivo nevamwe vavo vanhu vasina kumbomira kushandira vakavasarudza, nekudaro hapana chingavanetsa kukwikwidza zvakare pamabai elections.
Isusu vamwe tagara tiri muvanhu, tagara tichingotevedza nevanhu, nyange pataizvi takadzingwa tanga tichingotevedza nevanhu. Chandinogadzirira ndakagadzirira ndakagadzirira zva 2023 atiko zvinhu ndiri kushanda basa randakapiwa neconstitution kuti ndiite ndobasa randiri kuita mukambuzuno.
Tsamba yekudzinga vatanhatu ava yakanyorwa navabenjamin Rukanda, avo vaiti ndivo munyori kuPDP asi vakazoruza nyaya iyi mumatare. Vachibvunzwa nezvenyaya iyi vamudhenda vati havadi kutaura nezvenyaya iyi, vachiti titaure nevakadzingwa ava.
Handisi kutaura kwezi.
Patabvunzawo sachigaro wesangano rinoona nezvesarudzo munyika, amai Priscilla Chigumba, kuti vachaenderera mberi nesarudzo dzemabai elections kunzvimbo nhanhatu idzi here kana kuti kwete, vati tifonere mukuru weZac vautoile Sligwana, avo vanga vasiri kudayira nhare mbozha yavo. Pamusoro pevaviri ava, vamwe vakadzingwa vanosanganisira vaive mumiriri weHarare East vatendai biti Sichelisile Mahlangu wePumula, varega itsunga vemutasa South pamwe navanhlahla Pulu vaimirira Ngulumane. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Mumwe mukweguru anga achizivikanwa zvikuru uye achigara pachengetanai Old People's Home muchinoi aradzikwa nhasi mushure mekufa nechirwere checovid-19 nemusi wechitatu. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Muchakabvu vaHarrison Silika vanonzi vakarwa muhondo yeWorld War II vari kudivi rematariana muna 1945. VaSilika avo vaizivikanwa nezita remadunirirwa rekuti Angola, sezvo vaibva kuAngola vanonzi vakarwara kwemazuva mana chete ndokubva vafira kuchipatara chemuchinoi uko vanga vakapatsanurwa vachirapwa. Mukuru wepachengetanai vaLucky Nyanda vati vakwegura vanosvika makumi maviri nevapfumbamwe vasara vakabva vabayiwa nhomba vose.
Tanga tine sekuru vedu vanonzi Harrison Silika anovaye murwi wehondo weSecond World War II vakarwa vari kuSerge Bay Italy vachirwana naMussolini kana vachitaura nyaya dzavo vati Mussolini. Saka vakarwara sekuru ava. Mushure mekutaona kuti munhu arwara tikati the normal procedures vatinongoita pahome pedu pachengetanai Old People's Home, takabva tavaendesawo kuprovincial hospital yedu. Vakasvika vachibva vatariswa nemadoctors vakatestwa uCovid, vakabatwa Covid ndokubva vaendeswa kuquarantine. Kuquarantine ikoko havana kunoita 2 days, vakabva vashaya nechirwere checovid-19. Saka pari zvino vanhu vese vakatestwa vakabatwa vana sekuru 4. Vana sekuru 4 ivavo ndo vatakaita muquarantine.
Vanyanda vanoti kufa kwavasidika kunoratidza pachena kuti chirwere ichi chakabva kunze, saka nokudaro vari kukumbira ruyamuro rwemishonga yekugeza maoko pamwe nemamaski evashandi vavo sezvo vasina zvikwanisiro zvakakwana.
Chirwere chinetsa ndechemapPC evashandi kuti vawane kushandisa vachatenda kuna nasekuru nezvimwe masanitizer magloves. Zvine izvozvo zviri kuti netsa kuzokuti taitawono ivo wisha nokwanisa kutibatsirawo panguva yakadai kuitira kuti vashandiwo vashandiwo zvakanaka.
Vachaita smaller avo vaigara mumupanda mumwe chete navasidika vanoti vasidika vakangorwara kwemazuva mana chete.
Yatibatabatawo yatibatabata siriki ini ndindairara naye kumbauko ndindairara ikokoko ndinaye
kakurwara nguva yakareba kanguva mbichana akaratidika kurwara nofunga kana kuti 4 days kana 5 days achivati kutisiyamwakaita.
Zvichakadaro bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vana vakafa nechirwere checovid-19 COVID-19 munyika izvo zvakasvitsa wandu wevanhu vapane chirwere ichi munyika yose pazviuru zvishanu nemazana maviri nemakumi masere kana kuti 5280. Vamwe vanhu mazana matatu nemakumi mapfumbamwe nevanomwe vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare izvo zvasvitsa vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvatatanga pavanhu zviuru mazana maviri nemakumi maviri nezvinomwe nemazana matanhatu ane makumi mapfumbamwe nevashanu kana kuti 227,695. Kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabayiwa nhombo yekutanga yekudzivirira chirwere checovid-19 vakanga vave mamiriyoni mana ane zviuru mazana maviri nemakumi maviri nezvisere zvine mazana matatu nemakumi manomwe nezvitanhatu kana kuti 4,228,376. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni matatu ane zviuru mazana maviri nemakumi mashanu nezvina nemazana mashanu ane makumi masere nezvinomwe kana kuti 3,254,587. Vabayiwa nhomba yechitatu sezvave kukurudzirwa vave zviuru makumi matatu nezvishanu zvine mazana mashanu nemakumi mashanu nevana kana kuti 35,554. Uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yecovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuitira kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mukotare zvekudyidzana kweAmerica nedzimwe nyika, vaAnton Blinken vapeta musangano wavo wavaita kwemaminitsi makumi mapfumbamwe negurukota rezvekunze kweRussia vaSergei Lavrov. Musangano uyu waitirwa muGeneva nhasi uye ndewechina vaviri avachisangana. VaBlinken vaudza vatore venhau kuti America yakazvipira kuita hurukuro uye yakagadzirira zvakakwana nemadzisawira ayo kutora matanho echimbi chimbi kana Russia ikapinda zvachisimba muUkraine. Russia iri kuramba kuti haina urongwa hwekupinda muUkraine, asi ichiti haisi kuda kuti Ukraine ipinde mugungano renyika dziri muNATO. Vanhu gumi nevanomwe vakafa zvichitevera kuputika kwezvinhu zvinoshandiswa mumigodhi zvakanga zvakatakurwa nemotokari kuUganda. Kuputika uku kwakaitika mushure mekunge motokari iyi yaita tsaona nemudhudhudhu mudunhu rekumavirira kweGhana. Masangano akazvimirira ari kushoropodza zvikuru mashoko asatigaro weZimbabwe Electoral Commission amai Priscilla Chigumba ekuti ari kubhadhara vanhu kuti vaende kunonyoresa kuvhota pamberi pesarudzo dzemabi-election dziri kuitwa muna Kurume pamwe nedzichaitwa munyika yose muna 2023. Amai Chigumba vakati izvi zvakaita kuti vamwe vanhu vanyorese kakawanda kuitira kuti vabhadharwe mari dzakawanda. Vachitaura neZimbabwe Television Network nezuro muHarare, amai Chigumba vakati komisheni yavo yakakwanisa kubata chitsotsi ichi kuburikidza nemishina yavo yekunyoresa kuvhota. Asi mutauriri weCrisis in Zimbabwe Coalition vaObed Masaraure vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti kana zeki ine humbowo hwevanhu vakabhadharwa kuti vanyoreswe kuvhota, inofanirwa kuburitsa pachena vanhu voona, kwete zvokurova bembera. Studio 7 yakundikana kubata amai Chigumba kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi.
Izvi tinoda kutenda maorganizers ese ari kuita basa rakadai rari kuitwa nezeki rekuona kuti vanhu varejista kuvhota. Kuvhota kwevanhu vakawanda kunobatsira kusimbisa dhemokrasi yenyika, kunosimudzira dhemokrasi yenyika. Tinoti isu kune zeki ngaiite basa ravo rekuona kuti vanhu vese varejista kuvhota. Nyaya yekunzi vanhu vanonzi vanobhadharwa kuti varejiste kuvhota, maonero atinoita kuedza kutsvakurudza mhosva yaingapiwe vanhu vari kurwa zvakasimba kuti demokrasi yedu isimukire zvozeki iyo yachiri kuti andamaina demokrasi kana paine vanhu vanonzi vakabatwa teida kunzwa nemazita avo nekuti vakanga vaitei kose yacho ndei toona kusukwa kwavo pari zvino tinongoziva kuti mashoko evanhu vari kuda kumisa basa riri kuitwa nemaorganisation ari kushanda nesimba kuti tiite kuti masikisese edu anyore sekuvhota
tichitarisa izvo zvipomerwa zvakasimudzwa naamai Priscilla Chigumba imi semubatanidzwa wemasangano akazvimirira mune matanha amuchatorawo here
mai Chigumba tikumirira kuti tione kuti vanhu vacho vari kuti vaita chikiribidi vacho ndevapi tione mazita avo nekwazvakaitikwa zvikiribidi asi kana vachinge vatadza kudaro tinozitora zvinhu izvi nekutsama kukuru zvinozotipusha kuti dzimweni dzenguva tichadzimara taisana navo kumatare tichivachallenja kuti vasamhure nekusvibisa masociety organizations ari kushingirira kuti nyika yedu iwane demokrasi vanhu vese vakwanise kuzvivhotera saka tichiri kuona tichavanyorera tichataura nemamembers yedu toona way forward ndeipi asi pari zvino vanhu vange vachitivanyorere tivatipe list yevanhu vari kuita chikiribidi chavanotsanangura ichi kana vachinge vazoishaya toona matanho atingatore kupaipa
ko iyo nyaya yekunzi vanhu vanenge vaenda kunonyoresa kuvhota vari kubhadharwa kana kupiwa mari dzekufambisa nezvimwe zvakadaro makamira papi semasangano
hakuna sangano riri kubraibha munhu kuti arejiste kuvhota masangano atiri kusangana navo ese mamembers ecoalition vatinotaura navo vese vanoti vanoita vota education kunova kudzidzisa vanhu kuti vazive zvakanakira kuti kuvhota kwakanakirei hakuna munhu anobhadharwa mari kuti azvivhotere nekuti munhu kana adzidza anoziya kukosha kwekuti vhoti yangu ndiyo mvura yangu vhoti yangu ndiyo education yangu voti yangu ndo ehealthcare yangu saka vanhu vanenge vaona dzidziso iyi ndo vari kuzongonorejista kuvhota izvo zviri kuita kuti zeti yatotarisira kuti tinenge ichikurudzira kuti vanhu varejista kuvhota itotsutsumwa nekutsamwa kuti sei vanhu vakuwanda vanoda kurejista kuvhota
mutauriri wecrisis in zimbabwe coalition vaobed masaraure vachitaura najonga kandemiri westudio 7 vari kuwedza zvikwata zvenhabvu yepamusoro yecastle lager premier soccer league zvapinda pamusika wokutsvaga vatambi vatsva senzira yekusimbisa zvikwata izvi michael kariati anotipa nyaya inotevera
mubati wehomwe wedzimbare vawedzisa marechera vanoti vapanguva ino kumurairidzi wavo tonde raindiraya kuti agadzirise pasina kumira zvakanaka
mutambo uyu ndevevarairidzi ndingangoti makochi ndovaridzi wemutambo maburi anoda kuvharwa murairidzi wedu ndiye anenge achiona pano maburi anoda kuvharwa saka ndiye anenge achingotaurawo nesu kuti apa daindadaindadaidai
Highlanders haisi kuda kusaririrawo murwendo urwu mushure mekuzivisa kuti yatenga Stanley Ngara kubva kuFC Platinum pamusoro pezvo Bosso yatenga kubva kuTier 1 mutambi wepagedhi wechidiki Rafael Pitis uyo aimbobatsira maYoung Warriors eZimbabwe asi chikwata chiri kurura pamusika eBlue White Chiefs iyo yaunganidza vatambi vane mazita uyezve yave nemurairidzi wekunze kwenyika Newton Toroso wekuPortugal chikwata ichi charaura perfect chekwende kubva kuSimba Stars yekuTanzania naObrio Chirinda kubva kuChicken Inn avo vane nhoroondo yakasimba munhabvu muZimbabwe Blue Chiefs ine zvekare mutambi wechidiki mutsva Jela Akoli uyezve inonzi iri kuita hurukuro naObedaya Tarumbwa uyambotambira Highlanders neFC Platinum panguva imwe cheteyo vatambi Emmanuel Mandiranga Marshall Machazane naClive Rupia vatevera murairidzi wavo Lloyd Tembwe kuenda kuCape United kubva kuHarare City kunyange hazvo makepekepe iri kurasikirwa nevatambi Leroy Mavhunga Ronald Chitio Brandon Mpofu naTatenda Tumba nemhaka dzekushayikwa kwemari nhengo yebhodhi reCape United vaAbraham Kawadza vanoti vane chivimbo muna Chitembwe uyo vachango pinza basa
pari pakasira taipa chinhano chepamusoro chaizvo saka chinhano ichocho chotakatarisira nekuendera mberi including kuenda mukombe chaiwo
nekuinama championship nekuzoka maafrika like we did makora apfura
hapana machoko abva ku FC Platinum iyo ine mukombe we league nezve vatambi vatsva sezvo murairidzi wavo Norman Mapeza anga ari ku AFCON nechikwata chenyika chema Warriors asi machoko ari kubva ku Triangle anoti mashuga sugar boys apa basa reurairidzi Jairus Tapera achitsiva taurai mangwiro uyo akasiya basa parizvino Manika Diamonds ndiye rutungamira makunda ano aya nema points mapfumbamwe mapoints maviri pamusoro pengezi Platinum Stars kwatambwa mitambo mitatu njini Michael Kariati
Muchirongwa chelive talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitika mubato reMDCT. Ini ndini Rachel Joe, ndiri mu Washington DC.